Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 15 zvita 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave mazana matatu nevapfumbamwe 309 zvichitevera kufa kwevanhu vaviri kuManicaland nekumasvingo nezuro. Zvino hazvina kumira zvakanaka mubato reMDCT rinotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave mazana matatu nevapfumbamwe 309 zvichitevera kufa kwevanhu vaviri kuManicaland nekumasvingo nezuro. Vanhu zana rine gumi nevaviri 112 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro, uye vose vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi mana neumwe 141. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi masere nevashanu 85 vafa nechirwere ichi, ichiteverwavo neManicaland ine vanhu makumi matatu 30 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave zviuru gumi nechimwe zvine mazana matatu ane makumi mashanu nevasere 11,358. Vapora munyika vachiita zviuru zvipfumbamwe zvine mazana mashanu ane makumi mashanu nevana 9,554. Zvaita manyama mire nerongo mubato reMDCT rinotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe pamberi pasarudzo dzemutungamiri webato iri dzange dzakatarisirwa zvondo rinouya. Pane mashoko ekuti munyori mukuru webato iri vaDouglas Monzora vakaita huori vakatora mari inosvika zviuru mazana matatu mubhanga pasina mvumo yevamwe vakuru mubato iri. Pakuenda pamhepo vamunzura vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa vaAbednego Bebe nezuro vakaendesawo amai Kupe, sachigaro webato vaMorgan Komichi uye bato reMDCT kumatare vachiti sarudzo dzinofanira kusaitwa sezvo vakamiswa kukupidza musarudzo dzemutungamiri webato iri, izvo vanoti zvinotyora bumbiro remutemo. Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri weMDCT vaKalipani Pugeni.
Extraordinary Congress iri kuitika musi wa 19 asi takamirira approval from the police. Tine meeting mangwana ye standing committee. After that meeting tichaita press conference.
Iwo musangano wamuri kutarisira kuita nhasi nevatori venhau panopera standing committee yenyu unenge uri wei chaizvo vaPugeni?
Kuti nditi inform the nation kuti tava papi and what's going to happen, but iye zvino as things stand iri kuitika musi wa 19. Kana pava nemachanges I will inform the nation.
Sika nezuro vanoronga mabasa mubato avo vanonzi vakambomiswawo basa zvakare mushure mekunge vanyunyuta nehwavaiti uori, uye nyaya yekuti vanhu vaivhota vanga vasiri mumastructures 2014 vaAbednego Bebe vakaenda kudare vachitiwo Congress iyi inofanira kumiswa. Vamwe vakaendeswa kudare vanosanganisirawo Dr. Kupe. Zviri kufamba sei? Sarudzo dzingaitwa here ipapa? Vamwe vari kumatare.
Nyaya application ya Honorable Pepe, koti haisati yaita decision. Aida application but koti chaita decision.
Ko darerika wirirana na ba Pepe, zvizvi nenge zvakuitika apa vapugen.
We will cross that bridge when we get there.
Pane imwe nyaya iri kunetsa yanga iri mbepa naure Newsday iro kuti munyori mukuru webato va Douglas Monzora vari kukwikwidza nawo na Dr. Kupe vanenge vasina kunyatsofambisa mari zvakanaka kunyange iwo va Monzora vari kuti pane vanhu vari kuda kuvasvibisa mungatsanangura here kuti nyaya iyi iri kufamba sei chaizvo.
Nyaya yemari iri kunetsa chokwadi nderekuti haugoni kuba nestatement from the SG tinonzi hapana mari yakabiwa. Then statement over kuna treasure general ndekuti pane mari yakatorwa without permission.
Izvi zvinorevei kwamuri vapugeni kana mumwe achiti ngaiviwe munga achiti ngaisaviwe pakati pemubati wehomwe naivo vamonzora?
Pane umari kunyepa ipapo. Saka pane standing committee. We will get to the bottom of this. Nekuti we don't want people who steal from the poor.
Munorere apa mukajekesa here kana muchiti hamudi vanhu vanobira varombo.
Nekuti mari iyi it takes payers money. Imari yevanhu. We will get down to the bottom of this. Ndichataura ne after standing committee.
Mutauriri we MDCT vakalipani pugeni vange vari parunare muHarare na Blessings Zulu we Studio 7. Vatungamiri veSADC neZuro vakaita musangano wechimbi-chimbi muguta reMaputo muMozambique vachikurukura pamusoro pekusagadzikana kuripo mudunhu reCabo Delgado muMozambique mikare. Mozambique yave nemakore matatu ichirwisana nevarwi vanopfurikidza mwero veAyu Suma waJama vane hukama neISIS vachirwira kuumbwa kwenyika iri pasi pechitendero chechiMoslem. Vatungamiri venyika vakange vari mumusangano uyu vanosanganisira vaEmerson Mnangagwa, vaMokgweetsi Masisi vekuBotswana, vaCyril Ramaphosa vekuSouth Africa navaFilippo Nyusi veMozambique. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa paDeflah University muzvinafundo Elliot Masocha vanorumbidza zviri kuitwa neSADC vachiti nyaya iyi ihombe uye inoda kubatana kwenyika dzose kwete nyika imwe chete. Muzvinafundo Masocha vanorumbidza Zimbabwe mukuda kubatsira kwayo mukufisa varwi vanopfurikidza mwero ava vachiti nyika dzemuSADC nedzemuAfrica dzinofanira kubatana munyaya yakadai iyo yavanoti inogona kukanganisa magariro emamiriyoni nemamiriyoni evanhu munharaunda iyi pamwe chete neAfrica yose.
Ndinoona sekuti nyaya yatosvika pakuita chaizvo tichiona kuti vanhu ava havasi kudzokera shure kukanganisa runyararo rweMozambiki, vari kutokanganisa zvekare kufambiswa kunoita mabhizimisi kune dzimwe nyika zvekare. Tinoona kuti dzimwe nyanzvi dzakatosenyanzvi dzimwe dzokuAmerica dzatobuda dzichitaura kuti dambudziko iri rikasagadziriswa nenyika dzakatenderedza Mozambique dzeSADC dziyai dzinosanganisira Zimbabwe, South Africa, Botswana, Tanzania. Zvinobva zvaita kuti dambudziko irori ribve razovhiringa matongerwe kana kuti magariro edzimwe nyika, nokuti tinoziva kuti kukonana kuri kuitika chihondo chivo chiri kuitika kunorthern Tanzania chiri kuita kuti vanhu vatize ikoko vachienda kune dzimwe nyika, zvekare chiri kuita kuti mabhizimusi mamwe mabhizimusi apasirose achioti mainternational business aya namamwe mabhizimusi omuMozambique imomo atadze kuita zvaanenge akati anoita kupa vanhu mabasa vachiitawo mari dzavo imomomo. Saka zvinhu zvatinotarisira kuti hurumende dzeSADC sokugara kwadzaita zvenhasi dzaona kuti vanofanira kuungana kubatanidza masimba avo ose.
Saka kana makatarisa izvi tiku zona sekutara kwa maita kutiku Tanzania au kune nyaya inone tsakata sayo hii kune zee zimwe nyika mu Afrika maikare maurikune tseka nenya ya yevandu wanupurikita mweo munona sekuti inga vanya ya inogo na kutariswa ikamiswa ere
ija inogo na kugazirisa chaizo soku gazirisa wakaito mzibo yazo kuma chilima na unika atiyo zio kwa kuine wakaita saina wawa soku na Iraki kwa kuine ICC watiyo zauti wa hariku Mozambiki zekare hariku tewezea gwarare ICC bantu olimoria mnenge nchida kusitio ngai kukoko saka zio zio gazirika chaizo soku uwe na kwa tiri kuita nijo mbunga nizo watu kwa simba hira jesa jakizo zizi zoku South Africa hira ngeri simba kakurira Chibati chini chala ni wababa zikari wababa iwa tauza na iko kuwa na president Mnangagwa na na president Ramaphosa watoto ura imo kuti jimo nika chika chinga national community ya yika tima japa filose chino kuna ungezime chera nuku charisa ku rilitira wana waringwa ichiza kwa njimbo njozo njimbo zomu saudera njika zomu saudera afrika zomu sagaki zomu ya nyazo kugazirika ne zombo so kumisa wana warukuru kuisa wa saka zono zangapo to gazirika kwenye zimo nyika mbata na zoe nyika wesa daki ni pasirose zini zino kwa saa gazirika nungu wa pupi pupi cha hiyo jisa za hiyo kutekeshera ni Mozambiki yose pamoche zino kutekeshera ni South Africa yose pamoche zino kutekeshera ni pasirose nukuti kuna ma business arugu sewe nja Mozambiki momo acha zofiringwa zizo firinga ufumi wepasirose kwenye kwa Mozambiki cheti
kukunea wawanoti hivo pabwe ingaisi anenazo inya ya ze Mozambiki mungati chikuwa gari
Zimbabwe kwa nisiku siya na nesiru kuita Mozambiki chitarisa kuti isa atina ya tinga tipoti ya kunoshi kila zunu zini zilu zangu mati malenika kala kuti kuno kwa tiyo fuzo zunu zunu za kiyo tenge South Zimbabwe zunu fura u South Africa zunu fura u Mozambiki kumaputo kusaka kudambu zikore Mozambiki idambu zikore nize kare ya kere ili wano zana kuziwa kuti idambu zikore u Mozambiki akabwe zikana na matangari ye zaka zito indi wana nesio kutawiso wana u Mozambiki kutiza kumubu ya kuzimbabwe wajizo kana nisa magarete chita koko tine pipeline ino vahogu Mozambiki ya feruka ya ino fura u Mozambiki saka damu ziko u Mozambiki na ino sana ane damu ziko rani bawenu mkarifani wendu ni mbari mzimbabwe atika chika na afirwa ni bawenu mkarifani u Mozambiki wendu asinye ine sizos saka damu ziko u Mozambiki kala chanda damu ziko u South Africa kala damu ziko u Tanzania chayiko idambu ziko ni ika ni zimbabwe idambu ziko uro zimu ika zimbabwe zirimu Afrika ni ziri pasirio senu kuti wani wani kwa nisitiza matabu ziko iwawu ndio wani zirinda kujika zakata su Zimbabwe wani kwa kumbo Zambiki ika zakata South Africa wajiti kama hasa uma gari hindi kukusaka na mzikore ama hindu ila mzikore hindu
abo vange vari nyanzu imu nyeze matonge venyika mzina fundo Elliot Masocha vari parunare ku Ohio ne Studio 7 Jombo tarisa jirimu mapepa nau anasi. Vachinyora pa Twitter pavo munyori mubazi rezo kuburiswa kwemashoko vanik mangwana vanoti mutevedzeri wameya veguta reHarare Kanzura Mukunguma vakasungwa nezuro mushure mokutandanisana nemotikari nemapurisa vanonzi vari kupomerwa mhosva yeuori mukugovewa kwemasitendi Kroniko rinoti vashandi vatatu veZimbabwe Revenue Authority vanoshandira pamahofisi ayo ari kuBidebridge vanoti fananidzai maramba takunda nyambi na kuda kwashe tinonetsana vakasungwa vachipomerwa mhosva yokubatsira kupinza muZimbabwe zvisiri pamutemo peturu yaifanirwa kubhadhara mutero unoita zviuru makumi masere nezvina zvemadhora ekuAmerica yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga
nyaya yekuzunzi kutieswa coronavirus ma60 US imari yakawandisa zvekuti pasiki se USC yoyo ya waru kutisaura yoyo imari ya kuti wano wacha injenga siki se USC yoyo wachipinda mzimbabwe nezirwere chikorona yojiji chicha pinda nekuda kwekutipu wano waruti zama siki se USC haya uno pampurisa kana masoja 10 years anokusi yao chenda mzimbabwe safe endo jino shika mzimbabwe uone korona yako endo hizo funzo kunzi wakamboenda kunze kwenyika here kana kuti hauzombotauri zvekuti wakamboenda kunze kwenyika because ndinga wachitavabvunzwa mapepa wekufamba kwawakaita kutestwa korona saka inenge yatove imwe mhosva saka hauzombobvume kutaura kuti ndakamboenda kunze kwenyika ndovamwana vamutaura kuti havana nhoroondo yekuenda kunze kwenyika vanenge vakabva kunze kwenyika vanhu ivavo
maswerasei vashamara vestudio 7 navo usi vakadai kupambara vari kunyika dzakasiyana siyana ndinokumbirawo kuti dai vakuru vanoona nezveutano vagone kubatana nehurumende vakamboita zvinoite kuti vana vezimbabwe tione kurama zviri nani pamusoro pechirwere checoronavhairas vana kana vachinyoreswa bvunzo muzvikoro nezviri kuita chirwere checoronavhairas tarai munyika dzakatipoteredzavo pamwe nemedu macho mukati chaimo nyika yakaita seSouth Africa iri kubudisa vanhu vanobatwa necoronavhairas vanodarika zvuru zvisere pazuva saka murimo zvemunobva vanhu vakawanda vachienda munyika yezimbabwe panguva inezororo zvokwadi patopinda satani mukuru ipapabva zvekuti zvishandiswa zvemuzvipatara kuti tigone kuzondorapwa hapana apa muri kutowedzera kutovhura
Minister of Finance say, "Tipe mari dzedu isimapenya, kuti munoti tozowana nini mari dzedu. Ino murungo dzama miliyoni mamiriyoni mari dzedu. Mutadza kuti badara zvakanaka, saka mari yama kutipa iyi ndeipiyo. Because makawedzera kavamwe vaiye kubasa. Isu tatosarisisa chazivi kuti what percentage are using. Mumabuda kwadokta zvenasa zvokubira mapenjira zvimari. Ya zvisikana iyi. Itai vanhu because one day you'll be pension. Haurambo ari fit like that. Because iko zvino mushonga totenga. Zvese tinoita nemaridzo. So tinomada manyisa. Dai zvaibvira maito tipa 100%. Iyo mari iyo tiri kuida. Muregera henyu kutipa tumwe tumalawi but 100%. Iyo iri huhorwa nevari pabasa. Ndopanga ngu ihura. Please. Nzirai vamwe vanhu kuti because zvino mari yakawedzerwa muna October up to now didn't get any nechiti saka moda kuti chife apa ndini vamuturi namanguchi muri tu zvifundisi vari kuti vakafunda
makadii mhuri yezimbabwe regai ndimbotaurawo pamusoro pekushungurudzwa kuri kuitwa makanzera anova akasarudziwa nezvizvarwa zvezimbabwe vari kushungurudziwa vanhu ava nekuti maendiri mamdc dei asingashungurudziwi dei vanga vari vanhu vezanup f dei tisingaone vachifungwa chichinganisiwa vachiitwa zvavanoitwa izvi asi nokuda kwekuti vaita vanhu vemdc saka votanga kuzodzinganisiwa vachisungwa batikando zvakasarudza vanhu havasivo vakazvisa vovanhu vakazvisa ko dei tichiteerera nesuwo vanhu vemdc kauti navovo vanhu vemdc dei vachiteerera vachitsvakurudza kutadza kunoita munhu umwe neumwe nemapurezidendi anofanira kusungwa nemasoja nemapurisa anofanira kusungwa nekuti hazvirevi kuti havatadzi vanhuwo vanototadza kudarika zvinotoita vanhu vemdc saka sei vasingasungwi chiri muconstitution kune mutemo atadza ngasungwe saka ngatisatorerana nekuti iwe uri mudoko saka kana wakataura chinhu handichiteereri nekuti uri mudoko aiwa ngatitarire raiti yemunhu kutonga kweudzvinyiriri kutonga kwehumbimbindoga kutonga kwedemo aiwa hakusiko nguva inoita vaisiyo onai zvakapedzira zvoitiwa vana kenel muhama gadhafi ndozvamunodawo here zvinhu zvakanaka here kwamuri izvozvoizvo handisi kuziva kuti zvinofamba sei nokuti hatii kuoni izvo munotiia shuru variko kwacho varipi vapi vacho navapi hatina kutombowa chimboti haa zanopiefu yauya ikadai yadaiadai yauya ikadai a nazvino tombaari kuona vanhu vakadhirigwa mumugodhi nazvino kwavari votovora kuda muchahubudisa vango handizivi handizivi kuti mozvifambisa sei hurumende yacho iyoiyi tizivi maminista mangani muzimbabwe munyika yedu ane mabasa 33 asi tine mamwe maminista tine vamwe vanhu vane njere vakadzidza kudarika maminista iwavo vasina kana basa asina mima minister no kwa basa unana mnachi uyu ndini ingi asani kimi jikaro chakati na kimi jikaro chakati minister wita jikaro chatu ni makaiwa mwana wasina kana basa kana rimu akuti kwa uwe kwa jirevo hachitu uwe ndo kateli chireva iso ndo kurakushe miyono
izo zanga ziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei ne Studio 7 isu atina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika
Kwazwai vatereri ve Studio 7
Ini ndini Mike Ove
Ndino koka yiku tumpinde mchirongwa chelu cheve chitiki Chirongwa The Connection Nasi Maneru na 8pm Mchirongwa cha nasi Tukwe ndramberi tichikurukura neve chitiki Neze zirongwa zavai naso Shakanangana nekudzivirira kuparara kwechirwere che COVID-19 Tishanga chitarisa uzuru kuitika kumiganu Iripo pakati pe Zimbabwe Nedzimwe nyika Panguwa iyo vanogara kunze kwenyika Vari kuzokera ku Zimbabwe kuno Shangira hama ni shamwari. Mure Zimbabwe, msakanga nukitira chirongwa ichi na 8pm manirwano.
Muchika mchino, chinotarisa shirukitika mu Amerika. Wa Joe Biden ni zuru wakawana mafoti akakwana ekuva mtungamiri we Amerika musiwa 20 ndira. Vasarudziwe Electoral College vakapava Biden mavoti mazana matatu nematanhatu ukuwo mutungamiri weAmerica va Donald Trump vachiwana mavoti mazana maviri nemakumi matatu nemaviri vachitaura kuvanhu veAmerica mushure mekuvhota uku va Biden vakarumbidza vashandi vehurumende nevematunhu vachiti vakaita basa ravo pakati vasarudzo vachitevedzera mutemo kunyange vaivhiringwa havo nechirwere checoronavirus Va Trump vachiri kungoti vakabirwa kunyangwe hazvo zvichemo zvavo zvizhinji zvakaroswa nematare edzimosva kusanganisa dare repamusoro-soro reSupreme Court zvichinzi hapana kuratidza umboho hunotsigira kuti sarudzo dzakabirwa. Muzvina fundo chipo dendere vanotiudza pamusoro pekukosha kwebasa reElectoral College.
Electoral College yakagadzirwa kare ichiitirwa kunzi mastates aya mate kufanana navana Wyoming, North Dakota ane vanhu vashoma. Avewo nzira yavo yekuisa izwi ravo pakusarudzwa kwemutungamiriri wenyika. Zvakanzwarwa vachiona kuti mastates makuru sana California dai vhoti yaingoitwa nepopulation chete vaya vanokampena vaisamboona kukosha kwekuenda kunokampena kana kuWyoming kana kuNorth Dakota nekuti vanenge vachingoisa mari yavo nemakampena avo kumastates ane vanhu vakawanda munhu aigona kungowina election nekukampena kucalifornia Pennsylvania, New York kana kuti tochine Massachusetts zvikadaro zvaizoonekwa kunzi vanhu vari kungosarudza mutungamiriri wenyika vanhu vekuti vanenge vachibva kuya kwatingati kumaurban states kwakawanda madhorobha vekumamisha vachisarira kumashure saka Electoral College state imwe neimwe ine mavotes anoenderana nepopulation asi zvinoitawo kuti mastates madiki anga akakosha saka kuti munhu ahwine utungamiriri wenyika anofanirwa kusvika pa270
sokuona kwenyu kuvhotwa kwakaitwa nevasarudzi paelectoral college gore rino iri kwakafamba zvakadini
mondirangu kwakafamba zvakanaka kazhinji zvinoitika ndizvo kuti veelectoral college vanoteedzerawo zvaitwa nevaruzhinji vemustate mavo so kuti 51% zvichienderera mberi yemustate mavo ikasarudzawo vaBiden maelectoral college esanoenda kuna vaBiden kune mastates mashoma-shoma anoita yatinoti proportional representation yekuti ukawana 51% unowana 51% chete yemaelectoral votes umowana 49% iwayo mashoma asi mazhinji anoita winner takes all
zvatapedza neelectoral college panogona kuva nekupokana here pavasarudzi veelectoral college
vamwe zviri kunzi vamwe vacho vanogona kunyora tsamba dzekuenda kucongress kuti havana kufara ne zvaitika. Pane vanhu vari kutaura zve 12th amendment asi andifunge kuti pane kwazvichaenda nekuti kuCongress kwacho andifunge kuti ino rejecta zviri pasarudzo dzevanhu kuti House pamwe chete neSenate vese vanenge vachifanirwa kubvumirana kuti maelections aana kumira zvakanaka. Saka vanhu vanosupporta President Trump vari kuramba vachitaura zve12th amendment asi handifunge kuti inokwaniswa kushandiswa pamaelections.
Kubva paelectoral college apa nyaya iyi inonanga kupi zvino?
Kutaura chikwadi hapana kumwe kwainonanga nekuti takationa Supreme Court ichiramba kuteerera nyaya yacho.
Pachine umwe mukana here wekupidigura mavhoti evanhu?
Ndifunge turipo. Zvandichaura zviye kuti iko zvino tiri kuverenga in the last 2 minutes pacertifywa maelectoral college votes ese kuti vanhu vari kutaura zvemalocal electors asi muone rangu ndeyekuti hapana zvavachagona kuita. Asiwo semaziro edu 2020 election iri kuramba ichingotidzidzisa zvakawanda. Saka ndinoti ngatitarisei kusvika panopera zuva ranhasi toona kuti vari kusapota President Trump pane imwe court case yavanokwanisa kuisa here asi handifunge kudaro.
Avo vange vari muzvinafundo Chipo Dendere vari parunhare kumassachusetts muno muamerica nestudio 7. Vakomana vairova mumhanzi webarbed wire tendai mupurutsa nekambo kake character sezvo nguva yedu yapera. Tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave mazana matatu nevapfumbamwe 309 zvichitevera kufa kwevanhu vaviri kumanikaland nekumasvingo. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka mubato reMDCT rinotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.